riri kusiririsa kuona kuti rusununguko rwedu rwatakarwira rwatakabudira munyika kuti tiende kunorwira tiwe nefreedom, tiwe neindependence, tiwe tinokwanisa kuita zvese zvatinoda kuita sevanhu vakasununguka munyika mao hazvisati zvaonekwa, ende hamene kuti zvazoonekwa nekukurumidza here. Vazhinji vari kushupika.
Takatarisa nyaya iyoyo yevarwi verusununguko, nyaya inonyanyondibata nguva zhinji inyaya yemadzimai akaenda kunorwira Zimbabwe, kuMozambique, kuZambia, kuTanzania nedzimwe nyika dzakadaro. Madzimai aya muri papi pari zvino pane nyaya dzebudiriro, nyaya dzewomen empowerment nezvimwe zvakadaro?
Taura chokwadi, mwoyo wangu unorwadza kuona kuti ma ex-combatants chidzimai havana kuona zvavakaenda kunorwira. Vazhinji vavo vakadzoka kumisha vachirambwa nehama dzavo kuti vanga vamabhinya, vachirambwa nehama dzavo kuti vanga vakuita zviro zvisiri mutsika dzavo, asi vachizoona zvekuti kwavanga vachiti vari kushanda vari kumapolitical parties kwacho hakuna zvechouviri chakabuda kwavari, havana kupihwawo mubayiro wavo. Izvozvi madzimai vari kushupika kuenda kunopururudza nekumhanyira kunokampeinira varume vari kuda zvinzvimbo, ivo pachezvavo vasina chavainacho. Dai vanga vaine zvavainazvo, nhasi vangadai vasingaiti zvavari kuita kushupika. Kutadza kana kuendesa vana vavo kuzvikoro kana ivo pachezvavo kuti vazvisimudzire, zviri kundirwadza izvozvo.
Tiri kunzwa kuti muri kuda kutanga chirongwa imimi chekuti munge muchibatsira madzimai iwaya akanga achirwira rusununguko rweZimbabwe vari kutambudzika munyika. Mungatudzwa zvizere pamusoro penyaya iyi?
Ndakajoina imwe organization iri munomo inonzi Shina Inc, iri kubatsirawo madzimai ari kuTanzania, iri kubatsira madzimai kuKenya, iri kubatsira madzimai kuCameroon. Saka ndakati ndibatsirewo madzimai emuZimbabwe, handikwanisi kubatsira ese at one time, but padiki pandinokwanisa ndichaonawo madzimai ari kushupika vakapihwa minda nehurumende asi vasina zvekuti vangaseenzesa. Chandiri kuita ngechekuti ndinoda kuti ndibatsirane navo kuti vazvisimudzire pachezvavo, vaone kuendesawo vana vavo kuzvikoro, ivo pachezvavo vaonekwe vachiendawo kana kuzvikoro kuita maevening schools, kana kuti vachishanda vachizviriritira vasingadhipendi neumwe munhu unouya kuvamiririra pamusoro kuti uya undiitire chakati kuti ndizokupa mari chakati, asi ivo simba ravakapiwa namwari kana vachiri vapenyu vaone kuzviitira saizvozvo.
Amaistole, muri munyori zvekare, makanyora bhuku My Life with an Unsung Hero. Mungatudzwa zvizere pamusoro pebhuku iri?
Bhuku iri ndakarinyora, Sandra, after vasole vashaya nekuchiona mabatirwo akaitwa ndivana Mugabe kuti vakange according to the government yeZimbabwe Tole vanga asisiri hero. Hero vasitole ihero kuvanhu vazhinji vemuZimbabwe ngemasenzero avakaita kutangisa Chimurenga. Chimurenga ichocho chaakufarirwa ndivana Mugabe kuti takabva kuhondo nanani chakatangwa ndiReverend Ntabanengi Sithole. Ndo vakatangisa zano yakanga iine direct confrontation, yaida kuita direct confrontation nana Smith. Vakasungwa vakagara mujeri 10 years. Vakange vari mujeri imomomo vachibudisa matsamba, vachinyorera vanhu zvekuita, vachiseenzana Chitepo, Herbert Chitepo, vakanga ari mutezeri wavo, chairman wezano. Zvese izvi zviri kuiswa pasi petsoka ndivana Mugabe ngepamusana pedifferences yezvinhu zvekuti ndiani atonga ndiani amukuru. Asi munhu wese unozviziva kuti vasitole vakanga vari munhu anga akashinga uyezve munhu wakanga asina rusa ruraganda. Bhuku rangu iri riri kuda kutsanangura izvozvo zvizhinji zvacho zvokufa kwaana Chitepo kuti ndiani chaizvo chaizvo akauraya Chitepo, because inini ndakaendawo kunomuiga Chitepo iyi ndakange ndiripo.